Vachitaura mushure memusangano wavaita nemutauri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda muHarare nhasi, mumwe mushandi mukuru pamuzinda uyu, amai Jennifer Savage, vati vanofara nezviri kuitwa kuvandudza mutemo wesarudzo.
We had great conversation learning about the progress in the state of electoral law.
Tafara zvikuru kunzwa zviri kuitwa kuvandudza mutemo wesarudzo pamwe neshanduko yavepo, uye tamirira zvichabuda pane zviri kuitika izvi.
Amai Savage varamba kutaura pamusoro pekuti vemapato anopikisa havasi kufara nebhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo, vachiti vachazopa pfungwa dzavo kana richinge rapasa muparamende. Bhiri iri, iro rakapasa muNational Assembly svondo rapfuura, ratanga kuzeiwa mudare Senate nhasi. Amai Savage vati vari kunzwa zvakawanda pamusoro pesarudzo dzegore rino, uye tariro yavo ndeyekuti hurumende ichaita zvese zvairi kuvimbisa kuti sarudzo dzinge dzakachena.
I think we have seen some progress to date. We have been very
tiri kuona shanduko, uye tiri kufara nemashoko atiri kunzwa pamwe nezviri kuvimbiswa, uye takamirira kuona izvi zvichiitwa. Hatisi kutaura zvesarudzo chete, asi tiri kudawo kuona mabasa ekuremekedza kodzero dzevanhu achivandudzwa pamwe nemabasa eupfumi.
Amai Savage vati musangano wavo navamudenda wange wakanangana nekuvandudza kudyidzana kweZimbabwe neAmerica. Vati America icharamba ichibatsira Zimbabwe mune zvakasiyana-siyana, uye pari zvino ichangobva mukupa rubatsiro rwemamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika iyi chekurwisa neHIV/AIDS chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, kana kuti PEPFAR. Zimbabwe iri kuita sarudzo gore rino kekutanga vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kuvimbisa sarudzo dzakajeka. VaMunangagwa vanoti vese vanoda kuongorora sarudzo idzi vakasununguka kuita izvi, uye hurumende yavo yakatokoka nyika makumana neshanu nemasangano gumi nemashanu pasi rese kuti vazoongorore sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.